Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri, tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wechina kurume 1 2018. Makaterera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. MDC inobuda nechisungo chekuti vaNelson Chamisa ndivo vave mutungamiri webato iri uye vacharimiririra musarudzo yemutungamiri wenyika. Zimbabwe Electoral Commission, ZEC, inoti haina vanhu vari muchuto vari kushandira komisheni iyi, uye iri kushanda zvakasimba kuti iite sarudzo dzakachena. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Komiti yepamusoro-soro muMDCT yeNational Council nhasi yagadza vaNelson Chamisa semutungamiri webato iri zvichitevera kushayika kwakaita vaMorgan Tsvangirai mwedzi wapera. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
National Council yeMDCT yabuda nechisungo chekuti vaChamisa ndivo vave mutungamiri webato vazere. Izvi zvaziviswa nemutevedzeri wasachigaro webato iri vaMorgan Komichi pamusangano wavaita nevatori venhau mushure memusangano uyu.
Panga pano kunezana kwanga kuchiita kuti ndiani achatungamira pati yedu, ndiani achava candidate yedu. Saka National Council yaita resolution yekuti vaChamisa ndova vava party president weMDCT. Zvakare ndova candidate yeMDCT neAlliance yacho patinoenda kuelection 2018 muJuly.
Vakomichi vazivisawo kuti pane chimwe chikwata chevatungamiriri vedzisvondo vatumwa kuti vanotaurira nemumwe wevatevedzeri vemutungamiriri webato ravo muzvare Tokozani Kupe, sachigaro webato vaLove Momoyo, pamwe nemurongi wemisangano mubato iri vaAbednego Bebe. Muzvare Kupe vakabuda pachena kuti ndivo vaifanira kutungamira bato zvichitevera kushayika kwavatsvangirai, uye ivo nevamwe vavo ava havana kupinda musangano wanhasi zvakare.
Chimwe futi chabuda nhasi ndechokuti vatungamiri VP Kupe, National Chairman vaMoyo Love Momoyo naGwana Secretary vaAbednego Bebe vataurwe navo vadzoke kumusangano vazobatana navamwe vanhu tizova united. Saka kune vamakomiti kana kuti vakuru vemasvondo vakatumwa kundotaura navo kuti zviitike izvi, asi zvanzi zvinofanira zviitike within 7 days. Zvikatadza kuitika within 7 days, pati inoshandisa konstitushen yayo kuona kuti veita sei kuti pati indirire mberi, nekuti vanhu vakaholda mapositions mahombe. Tarisai, pana VP, pana National Chairperson, pana Gwana Secretary womusangano wose. Saka panoda kuti pange pachishanda ipapo mumaofisi iwawo.
Hatina kukwanisa kutaura namuzvare Kupe nevamwe vavo kutinzwe divi ravo panyaya iyi. Vakomichi vati musangano wanhasi wabvumirana kumbomisa basa mutauriri webato iri vaObeti Gutu, vachivapomera mhosva yekutaura mashoko anopikisana negwara rebato ravo. Mutevedzeri wavaGutu muzvare Tabita Kumalo ndivo vave kufanotaura vakamirira bato iri. VaGutu vakamirira kuti nyaya yavo izewe. Vakomichi vazivisawo kuti muzinda webato ravo wanga uchizivikanwa nekuti Harvest House wachinjwa zita, uye wave kunzi Morgan Tsvangirai House senzvira yekuremekedza vatsvangirai. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Zimbabwe Electoral Commission, ZEC, inoti haina vanhu vari muchuto vari kushandira komisheni iyi uye iri kushanda zvakasimba kuti iite sarudzo dzakachena. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya iyi.
Vachitaura vakamirira sachigaro wekomisheni iyi, imwe nhengo yezek, amai Joyce Letitia Kazembe, vati pavashandi vavo zvikamu gumi nezvishanu kubva muzana vanhu vakamboshanda muchiuto asi vakati vese vakasiya basa rechiuto.
Muvanhu vese vari muno hatisi kuvipinza makomishinas ka, vese vasevenzi vedu vezek about 15% ndovakambei vachisenza vari kupolisi nekumilitary. Asi wese anenge aapplya akainterviewa akawana basa anotosungirwa asati auya kunozosenza kuti aende anoresigna kana akanga ari kumauto kana kumapurisa. Saka hatina izvinokutaura kuno kana mumwe chete wemushonga zvake anenhingi anosenza muno full time staff anosenza muno ari anenge achibva kumilitary hatina.
Seki inotiwo vakazvipira kuona kuti nyika yaita sarudzo dzisina mutauro gore rino.
Tiri kuvavarira munhu wese ari kutaura nezvayo kunge vachavhotesa. Nesuwo takutopindawo mumodhi wekubvira kuna purezidendi waenda member of parliament yeminista uyu ari kungoti tichave nemafree and fair and credible elections. Tinotarisira kuti zvese izvozvi ivo vaine zvavanenge vachiitawo kuti vaone kuti zveshuwa munharaunda umu sevanhu varimo vakuru vakuru vanotofanira kuona kuti kunenge kusina mirishonga inozotadzisa kuti maelections edu asave maelections anogamuchirwa semaelections akatsarukana. Saka tinotarisira nesuwo pachedu tichangoramba tichingotaura nenyaya yekuti tinoda izvozvi. Nokudaro mapolitical parties ndiwo maplayers vemabato ematongerwo enyika tinongoramba tichisangana nawo nguva yese. Dzimwe nguva tinosangana navo once every week, dzimwe nguva anokumbira musangano. Tinogara tiripo kuitira kuti tive tinokurukurirana tigoita maelections edu akatsaruka.
Amai Kazembe vakurudzirwa vanhu kuti varambe vachindonyoresa kuvhota kunzvimbo dzeseki dzakavhurwa. Amai Kazembe vati pane vamwe vanofunga kuti sezvo kunyoreswa kwechimbi chimbi kwakapera, seki yakabva yavharawo zvekunyoresa vanhu.
Tichiri kuendesa mberi chikurukuru kune vasina kuwana mukana, kune vamwe vasina kuwana mukana kana kuti nguva zvakavapfuura kana vakatadza kuenda nemabasa kana vaive kurufu nezvimwe zvakadaro, nevavo vana vari kusvitsa makore 18 12 days after nomination court isati yasvika, nevakanga vanga vasipo vakanzvengwa neregistration. Tichiri kuramba tichivakurudzira kuti vaende kunoregista kuitira kuti vanomukana wekuvhota gore rino.
Amai Kazembe vatiwo sezek vari kuona sekuti nyika iri kugadzirira sarudzo murunyararo. Vati kunetsana pari zvino kuri mukati memapato ezvematongerwo enyika kuchagadziriswa nemapato aya pachawo.
Kuona kwangu ndinotarisira kuti environment ndinotarisira kuti ichadzikama. Mapolitical parties iye zvino changa chiri kunetsa ndiwo mukati memapolitical parties pachavo. Handiti vari kugadzirisana. Tinotarisira kuti kana vagadzirisana vari kugadzirisana nezvanga zvichinetsa zvirimo mukati imomo. Saka kana vagadzirisana ava tinotarisira kuti maelections anenge ari maelections anogamuchirwa nepasi rese, kubvira Ameno, kubvira kuIceland kusvika kuAustralia, kubvira kuJapan kunosvika kuPacific uko zvinenge zvichigamuchirwa kuti maelections edu anga ari free and fair. Handiti tiri kuvavarira izvozvo.
Zeki yatiwo pane vakanyoresa kuvhota uye vaongororwa kuti hakuna vakanyoresa kakawanda zvikamu makumi matatu nechidimbo kubva muzana ndevechidiki vari pakati pemakore gumi nesere nemakumi matatu nemana. Vati madzimai ndiwo akawanda pavanhu vakanyoresa vachiita zvikamu makumi mashanu nezvina nechidimbo kubva muzana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Zimbabwe yakakurukurwa nezvayo nezuro muWashington DC nekomiti yeparamende inoona nezvekunze kweAmerica. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Vakapa umbowo mudare iri Vanoti vaimbova miriri wa America muZimbabwe vaCharles Ray, murimi wechichena vaBen Frith, Dr. Chipo Dendere vanodzidzisa paAmherst College muno muAmerica, uye amai Elizabeth Lewis, mutedzeri wemukuru wesangano reInternational Republic Institute remuAmerica. Dr. Dendere vanoti musangano uyu wainge wakakosha zvikuru sezvo akapa mukana kuZimbabwe neAmerica kuti nyika mbiri idzi dzizeye nyaya yekugadzirisa ukama wadzo.
Ndinononge zvakakosha kuti vanhu vanotora nguva yavo vachitaura nezvenyika yeZimbabwe. Tikatarisa vanhu vazhinji vari kunyika dzakasiyana siyana vari kumirira kuti Zimbabwe isumuke zvekare. Zimbabwe inyika ine maresources akawanda atinokwanisa kuleverage kuti tive nedevelopment munyika yedu.
Vachitaura pamusangano uyu, imwe nhengo yedare iri vaEd Royce vakati Zimbabwe inofanira kuva netarisiro yakanaka mune ramangwana, asi isingakanganwe chazuro nehope sezvo vamwe vari muhurumende itsva yemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaityora kodzero dzevanhu mazuva aitongwa nevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe.
If we truly want to see Zimbabwe develop to its potential, we must be prepared to work with the winner of a credible non-violent election regardless of the political party. Even if the election is credible and non-violent, any new government is almost certain to contain officials who bring a lot of historical baggage with them to their positions. I firmly believe, however, that we should, in such a situation, put the past behind us.
Kana tichida kuona remangwana rakajeka muZimbabwe, tinofanira kushanda nechero bato rinenge rakunda musarudzo dzinenge dzakachena. Hongu pane vamwe vanenge vaine maoko aneropa, asi tinofanira kuona kuti tashanda sei navo mukuunza shanduko munyika.
VaRoyce vakatiwo sarudzo dziri kuitwa munyika gore rino dzinofanira kuva dzakachena, uye vachiti hurumende inofanira kumira nyaya dzeuori. Vakatiwo hurumende yeAmerica inoda kutanga yaona kuti mitemo yaremekedzwa isati yabvisa zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende yeZimbabwe. Ambassador Ray vakaudza dare iri kuti kubviswa kwakaitwa vaMugabe kunopa America mukana wekuti iedze kugadzirisa ukama hwayo neZimbabwe. Vakati Zimbabwe ikaita sarudzo zakachena, zvirango zvakatemerwa vamwe vatungamiri vehurumende zvinofanira kubviswa.
If this year's elections are determined to be credible and if there is no violence,
kana sarudzo dzikaitwa mune zvakanaka, zvinenge zvave kuAmerica kuona kuti yodyidzana sei neZimbabwe kana kutobvisa mitemo yakaita sana zidera.
Asi amai Lewis vakati zvirango hazvifaniri kubviswa sezvo zvichipa America mukana wekuti imanikidze hurumende yavaMnangagwa kuti irambe ichivandudza zvinhu muZimbabwe. Nyaya yekupindira kwemauto munyaya dzesarudzo nezvematongerwo enyika yakazeiwawo mudare iri, zvichinzi mauto haafaniri kuve aine chekuita nenyaya dzesarudzo. Kuti izvi zvisaitike, vamwe vakapakurudziro yekuti muZimbabwe mutumidzirwe vaongorori vesarudzo vekunze pachiine nguva. Asi vaFrith vakati izvi hazvibatsire nekuti dzimwe nguva kunoitwa mapungwe vanhu vachiitwa kafira mberi pakati peusiku, vaongorori vesarudzo vasingakwanise kusvika kunzvimbo dzakadai zvikuru kumamisha. Vedare iri vakachema-chemawo nenyaya yekushayiswa mukana kwevanopikisa kuti vawane mukana wekutaurawo padzine pfenyuro. Asi vedare ava vachitungamirwa navaRay vakarumbidza zvikuru Studio 7 vachiti inopa mukana mapato ose ezvematongerwo enyika. Vamwe vakapinda musangano uyu ndiDr. Frank Guni, avo vakati mune ramangwana vanoda kuti dare iri rikokewo vamwe vakuru vakuru muhurumende yeZimbabwe uye vamwewo vebato reZANU-PF.
Dei vachiita zvinhu zviri balanced, vachiunzawo rimwe divi. Zvino vakatora vanhu vekudivi rimwe chete vanenge vachingoti hatidi hurumende iripo, havakwanisi kuwana yatinoti objective view yezvinhu zviri kuitika muZimbabwe.
Vanhu vakawanda zvikuru vakapinda musangano uyu kusanganisira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica nevamwe vachena vakawanda vakambogara muZimbabwe.
Uyo anga ari mutori wenhau wedu weStudio 7, Blessing Zulu. Makaterera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Muzinda wemutungamiri weAmerica weWhite House uri kuzeya nemakurukota nzira dziri kushandiswa nemapazi akasiyana-siyana mukurwiswa zvinodhaka. Nhengo dze Nengo zeparamende zemu Amerika ziri kushora mashoko emtungamiri we Russia va Vladimir Putin ayo anoti Moscow yaedza zvombo zvenuklia zvakasiyana siyana. Zvombo izvi zvinonzi zvinogona kurova chero chinhu chiri pasi pose uye hapana nyika inogona kumisa zvombo izvi. Muzvare Linda Masarira nevamwe vavo vanorwira kodzero dzevanhu vavo Ngani Nyati navaVusi Moses Vanda nhasi vakwira kudare reConstitutional Court vachida kuti ripe mutongo wekuti hurumende yava Emmerson Mnangagwa haisi pamutemo. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 mushure mokukwidza nyaya yavo kudare, Muzvare Masarira vakamirira sangano reRevolutionary Freedom Fighters vasivanda vesangano reLiberal Democrats navanyati vati bumbiro remutemo wenyika rakatyorwa nekupindira kwakaita mauto. Muzvare Masarira vati vanoda kuti dare ripe mutongo kuti bumbiro remutemo wenyika ritevedzwe.
Tikuti tinoda kuti bumbiro remutemo wedu riteedzerwe richishandiswa namazvo. Naizvozvo nekutyorwa kwakaitwa bumbiro remutemo, vamunangagwa nehurumende yavo haisi pamutemo. Tinoda kuti hurumende iyoyo iputswe kokwanisa kuti pagoita kana order yekuti paite transitional authority ichazova ichiona zvematongerwo enyika ichiripota kuparliament kusvika taenda kumaelections. Nekuti kana tine hurumende isiri pamutemo inozoitiendesa sei kumaelections asiri pamutemo.
Vasi vanda vatiwo vanodawo kuti dare riise parutivi mutongo wakaitwa nedare repamusoro gore rapfuura wekuti zvainge zvaitwa nemauto zvaive pamutemo.
Chimwe chakanyanzokosha ndechokuti pakaitwa maorders maviri muna November on the 24th ekuti zvakaitwa nemasoja zvanga zviri pamutemo, and pakaitwa imwe yechipiri yekuti vamunangagwa madzingirwa akaitwa navanga vachiri president vamugabe anga siri pamutemo. Tinoziva kuti bumbiro remutemo redu rinonyatsotaura especially pama provisional arrangements kuti deputy president kana kuti VP vano appointwa na president and vano serve at the pleasure ya president. Zvinoreva kuti vamunanga kwakadzingwa zviri pamutemo.
Patavabvunza kuti vari kuda kudzora hurumende yava mugabe nenyaya yavo iyi here kana kuti kwete, vasivanda vati kwete asi kuti vanoda kuti patevedzwe mutemo chete.
Chinhu chakakosha ndichotoda kuti vanhu vazive kuti hatisi kudi vamugabe vadzoke. Nemaonero edu tiri kufunga kuti dei masoja akaita zvaakaita kutotora vamugabe vakavabvisa muchigaro vakaenda navo chero kupi zvavo papasina chakashata ipapo, asi vorega kupindira kubva ipapo mumatongero enyika. Dei pavakatovatora ipapo vakaenda nokuti kugara kwavanga vakaita pachigaro vamugabe zvanga zviri pamutemo. It was through army kubva nguva yakareba vaipinzwa nemasoja.
Vatatu ava vaenda kudare vakazvimirira vachiti magweta akawanda avakataura nawo akaramba kuvamirira panyaya iyi kana kuti aida mari dzakawandisisa.
Vazhinji vacho vanototya, havadzoki kwatiri kuti vatitaurire zvavanongotaura vobata pana apa voregedza. Vamwe votaura mari dzimwe dzisina musoro chokuti notoona kuti handi kutoramba kwacho, nekuti vanhu vanotya kuti kana vakashanda nesu vanozoonekwa, because vanhu vazhinji patiriko zvino zvinotoonekwa kuti vari kutotya uto ami nekuti ndivo vari kutotonga. Vari kutotya chiri kuita chii zviri kuonekwa nemaitrao, because vanoona kuti vakangoonekwa vakushandisana nesu kunge vakugwisana nehurumende iripo iko zvino, vamwe vachasirwa mabasa, vamwe vafunga kuti vachavictimizwa mumakoti zvinazvozo vafambiri mushe.
Vati magweta mashomanana ainge abvuma kuita nyaya yavo aida kuti vabvise mari yekutanga kana kuti deposit inodarika zviuru makumi maviri zvemadhora gore rapfuura. Mauto akabvisa vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pachigaro nechisimba pachibva pazopinda vamunangagwa. Mune imwewo nyaya, mutongi wedare repamusoro Justice Clement Piri vapa mutongo unorambidza vashandi vezesa kuratidzira kudzamara nyaya yavo nezesa iri kudare reSupreme Court yanzikwa. Professor Love Momaduku avo vanga vakamirira vashandi vezesa vanotsanangura kuti mutongo uyu wapiwa mushure mokunge vabvumirana nemagweta ezesa.
High Court ranga yakataura naJustice Joe kuti mushandi wekuenergy industry chero zvaangoita chete whether it demonstration kugara kumba itongozi collective job action zviri mulabor act and hazvibvumidzwi, ndozvatiri kuti zvirambwe neSupreme Court.
Gweta rezesa vataona sivanda vabvumawo kuti mutongo uyu wapiwa mushure mokubvumirana kwavo nemagweta evashandi vasi vandavatiwo mutongo wanhasi unorambidzawo mapurisa eZimbabwe Republic Police kupa vashandi vezesa mvumo yekuratidzira kudzamara nyaya iri kuSupreme Court yapera. Vashandi vezesa vaida kuratidzira pamusoro peuori huri kuitwa nevakuru vakuru vemukambani iyi pamwe nekusawedzerwa mari dzavo dzemihoro kubva muna 2012 kusvika pari zvino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi nekudzidzikana nedzimwe nyika dzinoti zvakakosha kuti Zimbabwe igadzirise ukama hwayo nenyika yeAmerica, iyo inopa Zimbabwe rubatsiro rwakakuririsa kudarika dzimwe nyika dzose. Asi ukama uhu hahuna kumira zvakanaka kubva muna 2001 apo Zimbabwe yakatemerwa zvirango ichipomerwa mhosva yokutyora kodzero dzevanhu nokubirira sarudzo. America yakabva yadzika mutemo unonzi Zimbabwe Democracy and Economic Recovery Act kana kuti ZIDERA muna 2001 wakanangana nokumanikidza Zimbabwe kuti idzoke mugwara rehutongo hwejekerere. Senator Bill Frist vebato reRepublican varivo kuTennessee uye vaRuss Feingold vebato reDemocratic Party vari vekuWisconsin ndivo vakauya kudare resenate nebhiri rezidera muna kurume 2001. Vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vaigara vachishora zvirango izvi vachiti zvange zvakanangana nokupidigura hurumende yavo pachigaro. Asi iko zvino vamwe muAmerica vanoti vanogona kutanga kudzidzana neZimbabwe zvakakwana kana munyika maitwa sarudzo dzakachena nekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu. Mukuzeya zvenyaya iyi, Blessing Zulu abata munyori mukuru weMDCT vaDouglas Monzora uye vanomirira ZANU-PF kuBritain vaNick Mangwana. Totanga kunzwa kubva kuna vaMangwana.
Vanhu vane kodzero yekufunga mafungiro avo nokuita maitiro avo. Ndinofunga kuti chakanyanya kukosha pari zvino zviratidzo, atingati masainzi aripo, ekuti American establishment iri kuenda kuZimbabwe. Vari kutaurirana necabinet, vari kuonana neparliament, vari kuonana namabusiness partner. Masainzi ekuti the American corporate world, zvichiinclude mafortune 500 companies, ari kuenda kuZimbabwe achinoita maundertakings, vachinosaina maMOU vachiti vanodzoka. American ambassador vaakubva ava vaitawo zvakanaka zvikuru pamusoro peZimbabwe. Vakapawo kalenda rinoratidza kuti pachange paine vanhu vokuAmerica veAmerican establishment and American corporate world vakawanda vanhasi kusvika maelections anenge vachienda kuZimbabwe. Chingava chishuvo chakanaka kuti zvirango zvibviswe maelections asati aitika. Asi ya, maelections acho hasisiri kure zvavo, katamuna March, arimo muna July. Saka tine 4 months to go. And tichiziva kuti zvirango zvacho zviri pasi pemurawo weZidera. Unotora kuti uripiliwe. Now, maexi haaripiliwe that fast in any country.
Vamunzora, munoona senyaya iyo yekuti Zimbabwe inofanira kuita sarudzo dzakachena kudyidzana nedzimwe nyika kusati kwatanga zvikuru titarisa America?
Isu seMDC takagara tazvitaura kuti nyaya yezvirango zvehupfumi iri pakati pehurumende yeZimbabwe nehurumende yeAmerica. Asi tinoona kuti vanhu vekuZanu PF unonzwa vachiti iMDC inokonzera izvozvo. VekuAmerica avo ndivo varidzive mari, ndivo vari kupa zvavanoda kuti zviitwe kuti mari ikurumidze kuuya muZimbabwe. Saka isu tinoti hurumende ngaingoita zvinhu izvozvo zvinodiwa zvacho. Somuenzaniso, hurumende inofanira kubvuma kuti paitwe sarudzo dzakachena, inofanira kugadzira hwaro hwesarudzo dzakachena. Somuenzaniso, panofanira kunge paine kuti vanhu vachida kuenda kunhetsenyuro vanofanira kunge vachikwanisa kuendawo mapolitical parties ese. Hakufani kuwa nemhirizhonga, hakuna munhu anofanira kurohwa pasarudzo. Izvozvo hazvitore makore, saka hurumende yedu inofunga kuti inoda kuti kugadzirisa sarudzo dzakachena chinhu chinonetsa chaizvo, chinhu chisingatombonetsi.
VaMangwana.
Ah, mukomadhagi vanenge vava kutokambeina kuningi kualianza. Zvinokunakunetsa pane zvavari kutaura zvekuti sarudzo dzakachena, aiwa chishuwo chekunoisa Zimbabwe. nokuti ndozvakaindwa kuhondosi zvokuti vanhu vaite sarudzo yavanoda pavanoda vachisarudza uye vanoda kuti atungamirire matauri navamonzora vari kuita kunge Zimbabwe iri kubhega mari maererano nezidhera Zimbabwe mari dzainoda maZimbabwe mari dzairi kutarisira imari dzainenge ichingoriwo entitled to zviya zvokutiwo ikaenda kuma multilateral institutions ichidawo mari zvinongoita dzimwe nyika inonopiwa mari woke zvine zvipane manegotiations anzari kuitwa nepane maundertaking akaitwa in terms of the Lima protocol tirikuedza kuita izvozvo hongu tine zvikwereti hatina kubhadhara zvikwereti tirikuedza kugadzira asi tinoona kuti tikwanise kutreda namacompanies are linked to America and so forth tisina problem hakusi kukumbira uko
vamunzora
Zimbabwe inotoda kutokwereta mari kana kuti nyika iri kuparadzwa yakaita seZimbabwe inoyi mamiriro akaita upfumi hwedu kukwereta kunofanira kunge kutoripo kupiwa anonzi magrants aya ekupiwa ikunzi muri kungopiwawo kuti takupai 1 million ini kunotodiwa ikokoko mari dzamuri kutara dzekuti kutengeserana zvepamutemo kuyakuya tichiwanawo mari yedu inodiwa zvakare saka mari yenyika haizi yekutengeserana chete pane mari yamunopiwa sekutaura kwamaita yamunopiwa nana United Nations iwayayo yamunopiwa nana America nana Britain nana Chief
Munyori mukuru weMDCT vaDouglas Monzora vange vari parunare kuHarare manzwa zvekare kubva kuna vanomirira ZANU PF kuBritain vaNick Mangwana vange vari kuBritain. Premier Soccer League yapa Harare City mukana wekuti itsive how mine iyo isisakwane kutamba mugungano iri mwaka uno. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Gwaro rabva kumutauriri we Premier Soccer League mzvare yekudzaibare. Rinoti vePSL vasunungura ruoko rwavo kuHarare City kuti itsive how mine mumakundano ekasu laga Premier Soccer League emwaka uno. Mzvare bare vati vePSL vakaita musangano oyo vakabvumirana kuti chikwata chakapedza chiri pachinhano chegumi neshanu mwaka wapera chitore nzvimbo yasiyiwa neHaumine iyo yazivisa kuti haichakwanisa kukwikwidza makundano aya. vePSL vanoti kana Harare City isingakwanise kukwikwidza mukana uyu uchatambidzwa hwange iyo yakapedza iri pachinzvimbo chegumi nenhanhatu. Kunyange hazvo mutauriri weCity of Harare iyo inopa chikwata cheHarare City mari vaMichael Chideme vasina kubatika mashoko ari kufamba anoti Harare City yaitogadzirira kutenga nzvimbo iyi kubva kuHaumine dai yaitengeswa. Saka zviri pachena kuti Harare City haingarasi mukana wakadai uyo wauya pachena. Harare City yakabuda muPSL mushure mekupedza iri pachinano chegumi neshanu nemapoints makumi matatu nemasere ndokubatana neHwange Cholocho Pirates pamwe neBantu Rovers kuenda kuDivision 1. Zvikwata izvi zvakatsiviwa neBlair City, Nitrat, Herentals neMtare City Rovers idzo dzichange dziri munhandare panotanga makundano aya musi wa10 kurume. Mwaka wapera mukombe wekaso laga Premier Soccer League wakatorwa neFC Platinum. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheWomen's Round Table na 8pm tiri kutarisa zvaitirwa vanhukadzi nehurumende yavamunangagwa mumazuva ayo zana iri muhofisi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. MDCT inobuda nechisungo chekuti vaNelson Chamisa ndivo vava mutungamiri webato iri uye vachamirira musarudzo yemutungamiri wenyika. Zimbabwe Electoral Commission ZEC inoti haina vanhu vari muchiuto vari kushandira commission iyi uye iri kushanda zvakasimba kuti iite sarudzo dzakachena. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvekare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokuenekai nemufaro, ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndokusiyai muna mutungamiri Nkomo nenhau dzeIsindevele.
So kuhisika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Chona njani mtwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlazinye kumbimbitho 2018 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
ekuqineni kwe-mopup exercise sarejista abantu 5.3 million, with a few sarejista 5.3 million abantu ikwesa kuzuzayo, kodwa kathe sesile process eyithiwa decrypting. So ama numbers angkona, they are getting down.
Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho ithi isebenza katalala ukuze kube lokhetho olukhululekileyo elizweni.
Njengoba sichilo sathi kasiyali uthupu lawayo kathuthuki esikwalayo ikuthi kuvuke kuthiwe asikho lapha kule ndawo. Njalo singatshengiswanga indawo eproper, sisakhangela ukuthi i-council isitshengise indawo esusa khona iqondisa abantu, indawo ecacayo abantu abazafika bathola ukuphila khona.
Abaphila ngokuthengisa kanye labemijova edolobheni lakobulawayo bathi kabasuki endaweni yegodini ukuze kuqale ukwakhiwa igodini mall bengakatholiswa ezinye indawo zokusebenzela. Ibandla le-MDCT selimise isikhulumeli salo umnumzana Obedi Gudu ukuba lilunga lebandla, njalo lalaya unkosazana Thokozani Kuphe labanye bakhe ukuthi baqalise njalo ukuqhuba inhlelo zebandla nxa bengafuni ukuxotshwa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi isebenza katalala ukuze kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo eZimbabwe oluzasuthisa wonke umuntu. Kubika intathelizindaba yethu uMavis Gama.
Abezeki bathi njengoba seluphelile uhlelo lokulanda abantu ukuba babhalise kugwalo lwabalelungelo lokuvota olwe-BVR Voter Registration Blitz, asebe ngakho kwamanje ikulungisisa abakutholileyo ukuze baphume logwalo lwe-voters roll. Embikweni kamgcini sihlalo we-ZEC obalwe ngomunye wama-commissioners unkosikazi Joyce Letitia Kazembe, uthi lanxa lolu hlelo selugqitshiwe uzulu lokhu eseselethuba lokuyabhalisa kulezo ndawo ezivele zikhona ezigabeni laseziqintini abakizo.
From the time saqala i-blitz ngo-October bene up to the end, ekuqineni kwe-mopup exercise sarejista abantu 5.3 million with a few sarejista 5.3 million abantu ikwesa kuzuzayo, kodwa kathe sesile process eyithiwa decrypting. So ama numbers angkona, they are getting down, sesiba malutshwane bijana, and ama numbers they will continue to come about to register between now up to 12 days after nomination court.
Ubufakazi asebelabo unkosikazi Kazembe uthi buveza ukuba inani elikhulu lababhalise ukuba babe lelungelo lokuvota kungabe kusigabeni seHarare abakusilinganiso sokulichumi lane ekhulwini 14%, kuti ezigabeni zemandebeleni kakhulu emathebeleni south inani labo libikwa liphansi kakhulu
angazi ukuthi oku I'm really not sure what causes that sababona sebebuya kumopapu abaningi sibili sebuya kumopapu angazi ukuthi babe yilethargic yini kumbeni ba angazi ukuthi kumbeni babe ngila trust le process yangkhona kumbeni ama figures lawa they don't really reflect the correct situation ngoba wazi ukuthi quite a number of abantu ababulawayo emathebeleni south baya ku South Africa quite a number of people so I population seyanikwa leyi is I provisional from statistics so abanye kumbeni kabekho ebulawayo kodwa in the last days babebuya sibili we registered quite a number of people during the mop-up
abezeki baveze njalo ukuba isilinganiso esedlula kancinyane amathumi amahlanu lane 54.5% sababhalisileyo laba kungabesifazane abakuchaze njengoqonga ukukhulu nxa uqathaniswa lenani lababhalise kulungiselelwa ukhetho luka-2013 abezeki bathembisa ukuba bazimisele ukuqhuba ukhetho oluzokwamukelwa ngumuntu wonke kungekho kukhonona njengalokho sekuthe kwenzakala ngesikhathi sokhetho eminyakeni edlule bagcizelele ukuba osekumisiwe kuluhlelo lokubhaliswa kwabantu belandwa duze lendawo abahlala kizo kodwa luqhubekela phambili endaweni lapho bekuvele kubhaliselwa khona ezigabeni zonke ezilithumi lasezixintini ezedlula amathumi ayisikhombisa 73 centers ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama
Ikomiti yetale lePhalamende eMelika eleCongress ebona ngobudlelwano phakathi kwaleli lizwe lamazwe awezwekazi leAfrika ibe lomhlangano izolo okuhlaziya umumo oseZimbabwe okwamanje. Amalunga aleli tale akhuthaze uhulumende weZimbabwe ukuthi aqhube ukhetho olukhululekileyo njalo ehloniphe amalungelo oluntu ukuze amazwe omabili abe lobudlelwano obuhle. Ekhuluma emhlanganweni lo umgcini sihlalo wekomiti ebona ngobudlelwano bemelika lamazwe eAfrika umnumzana Ed Royce uthe ukuze kube lobudlelwano obuhle phakathi kwemelika leZimbabwe kumele uhulumende eqhube ukhetho olukhululekileyo kungela kuqilibezela. URoyce uthe uhulumende weZimbabwe kumele alwisane lenkohlakalo ayiqede ehloniphe imithetho yelizwe njalo elondoloze amalungelo oluntu nxa efuna iMelika iyekethise izijeziso eyazifakela iziphathamandla zikahulumende ezigoqela umongameli Emmerson Mnangagwa ngokwakhe.
The July elections, they're quickly approaching. This will be an important test. But elections have got to be credible.
Ukhetho osolusondele luza kuba isivivinyo esikhulu kuhulumende weZimbabwe. Kumele lolukhetho luqhutshwe ngokukhululekileyo njalo kungeladlakela. Uhulumende kumele njalo ethathe amanyathelo okuqeda inkohlakalo, elondoloze amalungelo oluntu njalo eqede udlakela. Amalungelo abantu kumele ehlonitshwe. Kumele kube lenguquko kukho konke lokhu ukuze sidlelane kuhle.
Amazwi kaCongressman Royce la agcizelelwe ngabe abanye bakhe ababili uCongressman Christopher Smith loCongresswoman Karen Bass abathathu laba bathe elemelika lingasuthiseka ngokhetho lokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu lizakhangela ukuthi lingaguqula na umthetho wezijeziso owezidera owethulelwa iZimbabwe yimelika ngo-2001. Abanye abaphatheke emhlanganweni lo beyizikhulumi ngoke waba ngumeli weMelika eZimbabwe phakathi kuka-2009 lo-2012 umnumzana Charles Ray, umlimi weZimbabwe omhlophe umnumzana Ben Frithi lo-Dr. Chipodendere yena ofundisa ezombusazwe eMelika. Umnumzana Ray ukhuthaze elemelika ukuthi lithuthukise ubudlelwano balo leZimbabwe alubana kuthe kwaba lokhetho olukhululekileyo kungakhathalekile ukuthi yiZANU-PF enqobileyo kumbe yiliphi ibandla. Umnumzana Frithi yena uthe ukwephulwa kwamalungelo oluntu kuyaqhubeka eZimbabwe lanxa nje sokulohulumende omutsha. Ngakho ukhuthaze elemelika ukuthi lingayekethisi kudaba lwezijeziso elazethesa eleZimbabwe. UDr. Dendere laye uthe akukabi lo mbuso okhululekileyo eZimbabwe ngoba uhulumende eqhubeka ehlukuluza uZulu. Kulezinye njalo isizalwane zaseZimbabwe eziphathekileyo kulomhlangano ebezize kuzwa nje. Omunye wazo ngunkosikazi Sibongile Ncube.
Kube umhlangano oqakathekileyo and kuzwakele ukuthi iAmerica imelele ukuthi ibone ukuthi uMnangagwa ubuya lama reforms anjani kwenza ukuthi iAmerica ibe engaged. IAmerica namhlanje itshengisile ipositive willingness to help, to invest and to partner le Zimbabwe so that kube le lokwakha economy yeZimbabwe.
Omunye njalo obekhona ngumnumzana Thabang Nare yena olwela amalungelo oluntu.
Esikubonileyo ukuthi isifiso sikhona kwele America ukuthi libe lobudlelwano obungcono neZimbabwe. Kodwa kulezinto ezenza ukuthi kufakwe izidera ezingakajintshi. Ukuthi idemocracy, ukuhlonitshwa kwamalungelo abantu akukafiki kusibanga leso esikhangelelweyo. Ngakho uhulumende kaZimbabwe okhekhelwa ngobaba uMnangagwa kumele usebenze gadalala ukuthi kube le election ukhetho olu free and fair oluzwenza ukuthi abantu besuthiseke ukuthi iZimbabwe isingene indlela entsha, indlela ezaletha inguquko lentuthuko lokukhululeka kwezizalwane zeZimbabwe.
Bebekhona njalo abanye abasekela ibandla leZANU PF abaze emhlanganweni lo ukuze lalela abafana lomnumzana Frank Guni yena othe amalunga ebandla lakhe lawo ebemele enxuswe lidale leCongress ukuze ekhuluma lawo emhlanganweni lo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kHz.
Ibandla leMDC namuhla elimise umsebenzi kancane isikhulumeli salo umnumzana Obedi Gudu limethesa icala lokubangela ukungezwani kuleli bandla. Embikweni liwethule kulandela umhlangano wedale leMDC National Executive lo National Council, leli bandla lithe udaba lukaGudu luzahlolisiswa ngemfanelo maduze. Okwamanje isikhundla sikaGudu sesibanjwe ngobe ngumsekeli wakhe uNkosazana Thabita Khumalo. Kusenjalo leli bandla lithi uNkosazana Thokozani Khuphe, umnumzana Bednico Bebe lomnumzana Love Moyo ubona abaphikisa ukukhethwa kukamnumzana Nelson Chamisa ukukhokhela leli bandla sebephiwe iviki ukuthi baziveze kuleli bandla njalo baqalise ukulisebenzela. IMDCT ithi izathatha amanyathelo anzima nxa bengaqhubeka besethula imbiko etshiyeneyo bengakhulumisani lezinye iziphathamandla zebandla. Kusukela namhla akusavunyelwa ukuthi abathathu laba kanye lezinye iziphathamandla zebandla zethule imbiko ngaphandle engaphumi kusikhulumeli. Amadale omabili la aphinde athi uChamisa nguye osebambe isikhundla sikaTswangirai esokukhokhela ibandla leMDCT. Abaphila ngokuthengisa kanye labemichova edolobheni lakobulawayo bathi kabasuke endaweni yegodini ukuze kuqale ukwakhiwa amavinkili lesitishi samabhasi lemichova kulindawo ezabizwa ngokuthi igodini mall, kubika ubathabile Masuku.
Bekulusuku nje olufana lezinye endaweni yegodini lapho abathengisayo labemichova abasebenzela khona. Bebezithengisela banganake lutho kodwa besazi ukuthi namhla lusuku obelubekwe ngukansili kanye leterracotta lokuthi basuke egodini ukuze umsebenzi wokwakha uqale. Unkosikazi Nonhlanhla Hlabangane othengisa egodini uthi bayala ukusuka ngenxa yokuthi abakatshengiswa indawo eqondileyo yokuyasebenzela hathi iganga.
Lokhu esikhona mhla ka 1 obekuthiwe sonke siyaphuma khona. Into esiyizamayo ukuthi siqalise sibe le nkulumo la bantu bekansili. Njengoba sichilo sathi kasiyali uthupu lawayo kathuthuki. Esibwalayo yikuthi kuvuke kuthiwe asikho lapha kulendawo. Njalo singatshengiswanga indawo eproper, sisakhangela ukuthi ikansili isitshengise indawo esusa khona iqondisa abantu indawo ecacayo abantu abazafika bathola ukuphila khona, nothi iganga ukuthi umuntu uzaqonda egangeni.
Omunye njalo osebenzela egodini umnumzana Albert Chuma uthi amalanga abawaphiweyo malutshwana ekhonona ngokuqhatshwa kwabazasebenza ukwakha egodini abathi kwenziwa ngudlu.
Ngithi kodwa ke amalanga lade besiphe wona bemalutshwana ukuthi nala sibe sesiphumile ngoba lapha siyakhona sikabikwazi kumele siqale sibone lapha siyakhona ukuthi izindawo eziright. Njalo khona ukuqhatshwa kwakhona lokho ukuthi njoba thina yithe silahlekelwe imisebenzi bekumele bakhulume basinike i-time ukuthi lati sibhala abafana silahlekelwe ngumsebenzi kuweza abafana laba labo basebenzi abakabhalisi lapha kumele kubhale thina esilapha esilahlekelwe ngoba bona abakwazi abakwazi lutho phela ukuthi abalahlekelwe yi sebenza faka abangani babo ezihlobo zabo thina sesishwele umsebenzi abatwana sibafundisa khona.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yabasebenzela egodini unkosikazi Thulisiwe Chongwe uthi bayazi ukuthi kumele basuke kodwa abachedi ngenxa yokuthi balahlelwa iganga.
Njengamthatha kumhlaka 1 lapha esika khona asikatshengisa lapha abazama ukulungisa khona lapha bathi balungisa khona kwezindawo lapha esibone khona kodwa singakatshelwa indawo zakhona aziyenzi ama measurements anje akuqala esasivele siwasebenzisa izitendi akusalingani kuba kuyimkodo baminyanise imkodo vele engasebenzeki akusebenzi kuhle vele lapha kukhona khona kufana lokuthi basilahlela igama.
Unkosikazi Nomalizwe Sibanda uthi useleminyaka engamachumi lasishiyagalombili ethengisa egodini uthi ufuna ukwazi ukuthi nxa besuka lapho kuzabhalelwana phansi ukuthi bazaphenduka endaweni zabo nini.
Mina i-development kobulawa ngiyayithanda, ngiyayisupporta, kodwa into engifuna ukwazi ukuthi I've been trading la since 2000. Sele 18 years in trader lapha. So mina my fear, into engifisayo ukuthi masuka la sifuna a written thing etshengisa ukuthi yithi thina as trader la is affected sizabuyela futhi. Hayikhona okukhulunywa verbal okuthiwa lizabuyela because there's a lot of corruption.
Othayela imichova eya ephumula South umnumzana George Sithole uthi lokho bese godini ngenxa yokuthi ikhampani yemichova ayisebenzelayo ayibatshelanga ukuthi basuke.
Thina de singakwazi ukuthi siyasuka siye ngaphi, abazange besitshele phela ukuthi siyasuka siye ngabakobhukti. So yikho kwenza ukuthi sibe silokhu esila. Khona vele lapha sebezama ukuthi khona ungabi le mali.
Ukhansili wakobulawayo kanye lomqondisi wekhampani yeterracotta bethule imbiko echaza ukuthi inkokheli zabathengisela egodini zacela ukuthi kwengezelelwe isikhathi sokusuka egodini. Ngakho abathengisayo labemichova bangezelelwe ngeviki kusiya kwezimbili ukuthi basuke. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Umthethwandaba namhla unqume ukuthi umphathintambo obona ngendaba zasekhaya usikomitsho amapholisa kanye lamapholisa ayisithupha kumele bebhadale abantu abadudulwa eplazini leManzowu ngonkosikazi Grace Mgabe inkulungwane lenkulungwane zemali. Unkosikazi Mgabe uxotshe amakhulu ezakhamizi zeManzowu ngo-2015 efaka inyamazana eplazini leli. Lokhu kwenza amagqwetha alwela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu aweZimbabwe Lawyers for Human Rights acela inkundla ukuthi ingenele abantu laba behlawulwe ngoba badilizelwa imizi lempahla zabo. Lanxa nje uMkamgabe ube ngumnini ndaba, umthetho ndaba uthe abamele bahlawule abantu laba ngumnumzana Obet Mpofu, umnumzana Godwin Matanga kanye lamanye amapholisa ayisithupha. Kunjalo nje umthetho ndaba we High Court kwele South Africa lawo unqume namuhla ukuthi onke waba ngumongameli walelo lizwe umnumzana Jacob Zuma waphambanisa njalo wephula umthetho ngokusekela ukuvalwa komthethwandaba we-SADC Tribunal ngomnyaka ka-2012. Live talk ukuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama lamhla sikhangela osokwenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuphakamisa omama kunsuku ezilikhulu engene embusweni. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abohlangothi lokulondoloza ukuthula kumanyano we-United Nations bathi kufe amalunga ebutho labo lokulondoloza ukuthula kwele mali amane kwalimala ambalwa ngemva kokuba imota ekade ekuyo igqobe umaqhuphula esigabeni seMopti. Itale lephalamende la kwele milika seligqibe ukubunjwa komthetho ukuqinisa ubudlelwano bemelika lele Taiwan kwezamabhizimusi osokusele ukuthi umongameli Donald Trump asayine kuphela. Sibuyele kudaba lobudlelwano phakathi kweZimbabwe elemelika. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezombusazwe uDokotela Brilliant Mhlanga lesiphathamandla sebandla lezanupf umnumzana Effort Nkomo. Izolo leli dali idale lemelika leCongress libe lomhlangano wokuhlaziya okwenzakala eZimbabwe. Emhlanganweni lo Congressmen bathe ukuze ubudlelwano buvuselelwe eleZimbabwe kumele liqhube ukhetho olukhululekileyo njalo lihloniphe amalungelo oluntu. Umnumzana Effort Nkomo, isiphathamandla seZANU-PF, usungula lingxoxo.
Hayi, kuyezwakala ngumbono omuhle lapho kulohlupho khona. Kuqakathekile ukuthi abantu bahluzisise ukuthi lokho kade kuhlupha kambe laba kade behlupha bakubambe njani. Kukhanya ngezithembiso ezikhona lokukhanya okukhona kuyathembisa ukuthi hayi inhlonipho yoluntu ikhona. Ngoba ungabona umuntu kumbe ubone ibandla izolo belingafuni ukuthi abantu abakhatshana bezobona ukuthi lenzani nxa kulokhetho. Ungabona nxa ibandlalelo kumbe asebephethe ibandlalelo sebesithi kathi sifihlani sebesivalelana abantu ukuthi bezobona kutshengisa ukuthi kababuye bazibonele. Lapho kulohlupho khona babona ukuthi hayi bekulohlupho la okulungiseka kulungiseki.
Ngiyakho inqobe baba Mhlanga, ngena khonapho.
Okokuqala lami ngivumelana loNkomo ukuthi inkulumo yabantu beMelika uma besithi izijeziso ukuze bazesule bafisa ukuthi amalungelo oluntu lakho konke okuphathelane lezokhetho ukuthi lube free, fair and credible kumele kube khona. Ngiyavumelana labo, ngivumelana loNkomo uma esithi lapho kulohlupho khona kumele kulungiswe. Kodwa iproblem engiyibona ikhona ukuthi eZimbabwe uhulumende okhona kathesi illegal. So uhlupho lukhona ukuthi ukhetho lolu lamalungelo oluntu lawa aza kuba khona yini, ngoba already sibone bona bodwa indlela abehlukane ngembono ngayo baze baphathelana izikhali abanye bachoswa babaleka basabalala iganga. Ungabona ngesuku zalamuhla sisamukela uhulumende uhulumende nge-21st century ongene ngekhulu sithi sikhangele ukuthi uhulumende lo ongene ngekhulu uzahlungisela ama-elections azaba free fair and credible, kusho ukuthi sile hlupho njengabantu. Izanu kanye ngeke yenze ama-elections a free fair and credible.
Nansi indaba baba uNkomo yakhuluma, ubaba uMhlanga uthi ngeke lenza ukhetho olukhululekileyo njengebandla leZanu PF.
Well, umbuzo wami wokuqala ikuthi then how do you judge umuntu ungafiki lapho kumele ukuthi ujudge khona? Okwesibili, nxa ekhuluma ngokuthi is unconstitutional, ngenye indlela uvele sithi iParliament yeZimbabwe is unconstitutional, because in my view ukukhitshwa kwakhe kade kuvele eseya impeachwa eParliament. Awujudge ungafiki lapho kumele ujudge khona. Abe America bathe sifuna ukubona, ofuna ukubona uzabona, then abe sejudge esenza isinqumo based on asekubonile.
Ubaba uNkomo uthi ungabamba inhlwa ngekhanda, baba uMhlanga.
Kunjengokuthi isela uvele ulazi ukuthi lihlala litshontsha yileli sela, obusuthi hayi nginika i-second chance ukuthi ngiprove even nakumakhelwane ukuthi azibone ukuthi lisela kumbe hayi, anje vele siyakwazi.
Baba uNkomo, khona kuqakatheke kanganani ukuthi ele Zimbabwe lidlelane kuhle lamazwe omhlaba?
Ukuqakatheka kokudlelwana lamazwe omhlaba wonke yinto eswelakeleyo ngesikhathi umgabe iminyaka yonke le ekhona ebe yimistake. Nxa ungumuntu, nxa wenze imistake kumele uvume ukuthi ngenze imistake. Now inkulumo kaMhlanga lilungelo lakhe uku-analyze ngendlela a-analyze ngayo, and mina I will not make an apology ngalokho engikuthile ukuthi nxa bejaja bazajaja ngemva kwaleso sikhathi, anti bathe bafuna ukubona ngababone ukuthi kuhambe njani bese bejaja bona.
Sengikubamba umlomo Nkomo, utsho ngibuze nje kancane, utsho ukuthi impeachment was imminent ngemva kwekhu?
Nazana analyze we mana, analyze the way you want to analyze it, but mina I'm saying mind and you're saying your mind.
Analyze Nkomo, ngiyabuza, analyze ngiyabuza, ngibuza ukuthi impeachment
ngithe ngiphendule anti ubuze i-opinion yami. That's my opinion and I stand by my opinion and you won't change my opinion. Zwana, mina ngiyayihlonipha i-opinion yakho ngombono wakho and I expect you to respect my opinion.
Ngiyayihlonipha yakho ikho ngubuza umbuzo, yi-democracy.
Ikuthi ukhatshana awulandelanga. Nxa wawulandela
ngangiseZimbabwe, actually ngangiseSouth Africa kusenzakala, so singatshona isiqambela ngangisejizane lawe. Konke okwenzakalayo sasikubona, siyakwazi, akufihlalalanga kulezi nsuku sile i-internet
e-100%manje
phendula ngekhulu
kutho ukuthi umbono wakho amphikisani lawo. Nxa wabona ngaleyo ndlela, indlela wabona ngayo, but mina ngikhuluma ngendlela engiyaziyo.
Awubona ngamasosha ezi-3D.
Baba uMhlanga uyatsho asikuthiye khonapho ukuthi ngumbono wakhe layo ubaba uNkomo.
Yi-problem yabasezayo labo, yazi ukuthi abantu bangikhona bayalima.
Hayi, zana tungamilayi.
Awubona
ngamasosha. Ngayesesithi i-problem yabantu bezana. Then I've said my mind, that's the end of the story.
It's
a disappointing thing, Nkomo. Ngensuku zalamhla lokho liphikitshwe ligangelelo.
Umnumzana Brilliant Mhlanga yincwethi ecubungula ezombusazwe, ubekhuluma endawonye lesiphathamandla sebandla leZanu PF, umnumzana Effort Nkomo. Esizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Iqula leziphathamandla ezikuhlelo lweMillennium Challenge Corporation lisanda kwethekelela ilizwe leLesotho, lapho lizama ukwehlisa khona inani labantu abahluphekayo. Uhlelo lolu lukhangelelwe ukuthi luzathuthukisa umnotho welizwe leli, njalo lukwenza kube lenhlelo zikahulumende ezibalulekileyo. Iqula leli lenze umhlangano leziphathamandla zikahulumende weLesotho, abakhokhela amabandla aphikisayo, amalunga enhlanganiso ezizimele zodwa kanye labaqondisi bamakampani atshiyeneyo. Bekuxoxiswana ngohlelo lolu olukhangelelwe ukuthi luza kuqula impilo kaZulu. Ngaphansi kohlelo lolu, abantu banikwa imadlana yokusungula inhlelo zokulwela ilungelo loluntu, njalo lokwenza ukuthi kube lenkululeko egcweleyo. Uhlelo lweMillennium Challenge Corporation lulwisana lezinto eziningi ezibhekane labantu nsuku zonke, ezigoqela ukuswelakala komlilo kagetsi, ukuswelakala kwamanzi lokunye okufanayo. Amazwe angaphansi kohlelo lolu yilawo obonakala ukuthi afisa ukuthi abantu bahlale kahle elizweni labo njalo bekhululekile. Ukia Kim, umsekelo womqondisi weMillennium Challenge Corporation, uthi babona engani ilizwe leleSotho lifuna ukuthuthukisa umnotho kaZulu ngemfanelo. Omele ilizwe leMelika kweleSotho uAmbassador Rebecca E. Gonzalez uthi kuhle kakhulu ukuthi uhlelo lwakuqala lweMillennium Challenge Corporation lwenze ukuthi kwenziwe olwesibili kweleSotho.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Ukuziphetha izosuku sikhangele ebezihamba phambili. Hay, akusela sikhathi mthokazi olivalelisayo ngontungamili inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00.